veruzhinji vanowanzotoramuka nawezororo reEaster kuti vave pamwe chete nehama neshamwari uye vakawanda vemumadhorobha vachishanyira hama dzavo dziri kumaruwa. Asi nekuda kwekushayikwa kwemari, vakawanda vanoti havana urongwa hwezororo iri hwavakakwanisa kuita. Mumamugari wemuvilawayo vajeri zingwevu vanoti mumakore apfuura vaishandisa mukana wezororo reEaster kuti vaende kumusha, asi rwendo runo vachapedza zororo iri vari pamba sezvo vasingakwanisi kuwana mari yekuti vafambe.
Urongwa hwave kumedza nokuti pane zvese zvinoda kuti zviitike panofanirwa pachiva nemari. Dare kuti chikura taiziva kuti taienda kumusha. Asi izvezvi ndiona sekuti kuti uvhakati unoda kuvhakachira hani andizokubikira nemhuri yako yese. Zvikafu chacho chichiwana kupi ihoridhe ine chiremero takatarisa chikristu kufa nekurumuka kwayesu kristu. Asi mahoridhe akadai vanhu kana vachimatarisa vanoti zviri nani, ndombosevha mari yekuenda kubasa, ndombosevha mari yelunch, ndochokwadi chiripo. Saka isai nguva ndikuona kuti ndichangozorora hangu kumba ndichiona hangu terevhizheni navana, asi sondo tichaenda iri kuchechi.
Mumwe zvemugari wemuvilawayo muzvare ndume yamoyo vanoti vakawanda vaya kutoona zviri nani kuchengetedza mari shoma yavanenge vawana kuti vagobhadhara mari yechikoro yevana kana zvimwewo zvakakosha pane kuti vaende kuzororo.
Vaiisa inguva yemhuri, mhuri dzino dzakaungana zvingofara zvokuti zvingoshanyira kumusha hama. Asi ukatarisa nezviriko iko zvino hapana mari, unongotogara mazuva maviri matatu usati waona mari. Even ukatoiwana mari yacho iri $50 haungamboti kuchotenga zvinonaka kana kuti wozoisa fuel kuzoshanya. Inenge ya mari yakutoshanda mumba kuti mugadzirise chinhu chinodikana mumba kana muchotanga kuchengetera maschool fees evana.
Sachigaro weZimbabwe Christian Alliance Reverend Ray Motsi vanobvuma kuti kunyange hazvo vanhu vakawanda muZimbabwe vari vechitendero chechikristu veruzhinji vakatarisana nematambudziko akawanda ari munyika zvekuti vakawanda vavo havana nguva yekufunga nezvezororo iri kana reIndependence. Reverend Motsi vanoti zvakakosha kuti vemachechi varambe vachikurudzira vanhu kuti vasarase tariro. Gore rino zororo reEaster rakabatana nezororo reIndependence apo Zimbabwe iri kusvitsa makore 30 nemanomwe yawana kuzvitonga. Asi vazunguvevo vanoti vanhu vakawanda kunyanya vechidiki havachaone kukosha kwekucherechedza zuva reIndependence. Vazunguvevo vanoti zvazvishamisi sezvo veruzhinji vari kushushikana nematambudziko avari kusangana nawo mukurarama kwavo zuva nezuva.
Zvino ndinoshaya kuti tikupemberera chii? Kupemberera kuzvitonga? Kuzvitonga unozvitonga sei? Mafambiro ako, mararamiro ako akatomira zvese zvakamira. Unoenda kupemberera chii usingafari? Ndinoda kuti ndiyeuke kana kuti ndiedze kucherechedza wechidiki wa1987 kana wa1990 kuti kana achiti ndopemberera Independence asingashandi, asina kana kobiri yekuti aite chino nechisho, asina kuti unoenda kubasa, asina kuti unodi, unenge achipemberera chii? Kuzvitonga kupi?
Mutevedzeri wemukuru wesangano reCenter for Public Engagement vaBatler Tambo vanobvumirana nemaonero ekuti nyaya yekushayikwa kwemari iri kuvhiringidza upenyu hwevanhu kunyange hweavo vangadai vari kufara kuti rusununguko rwakavapa pundutso.
Kuona vanhu vachiramba vachirara vari pamaraini kutsvaka mari nezvimwe zvakadaro ndochimwe chokanganisa mabiko aEndependence. Kati kune vamwe vanga vane mifaro yavangava nayo zvikuru zvati katiisa kune vamwe vakapiwa hominda vakawana kuti iri kuvaipapo. Kati ukanotaura navo zvakadaro vanhu vakadaro vazhinji vari kwachitokawo chemo kuti minda takapiwa igono takakohwa kana ifojo kana chii. Kati takukona kuiwana mari yatatengesa nayo fojo iya mumabhangi takurara zvakare pamitsetse iyi yekutsvaka mari iya. Saka zvizhinji zvakashaudza mufaro weIndependence zvaudzorwa shure zvikurusa nenhau iyo yatataura yekuti mari haisi kuwanikwa mumabhangi.
Vatambo vanotiwo kunyange hazvo pane zvakawanda zvakanaka zvakaitwa nehurumende kubva nyika payakawana kuzvitonga, kuondomoka kuri kuramba kuchiita upfumi hwenyika ndiko kuita kuti vakawanda vasawane kukosha kweIndependence.
Ichangotorwa muna 1980 kukavandudzwa kune zveupfumi, kukavandudzwa zvakare munyaya dzedzidzo, kukavandudzwa mune zvekurapwa kwavanhu, zvipatara zvikavakwa, vanhu vakwanisa kurapwa. Kati zvese zvodzokera kumashure zvakare nokuti muzvikoro izvo zvava zvichiitwa zvekuti vanhu vakakwanisa kunodzidza vana vatokapedza zvikoro izvi havachakwanisa kuwana mabasa ndozvinozodzoka zvinomwadza. Saka dzidzo iyi iya ya daifu nakunza ufaru ya kuunza kuti wanu wachichema kuchika ezimbabi shupata wa shuza nata wana kachunga wanu utrozu na wapo kutizuemo suna kuta nikini hiki shakutu kazo kwanza zonkari nukuti wanu utoka pina mshupata la huu iskulisa shukuru mende mishunga isku wanima wanu ufana kulisa zonkari maria wa gara wa sina kujarima chaka mishunga iya saka independence kachayo chayo ya kutu kiyuti nenzei kujonanya sukukua ni ufaru mkuruza
Ramayana kuti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa nekutadza kutungamira nyika kwa Robert Mugabe pamwe nebato rawo rezanu PF. Asi vava Mugabe vanogara vachishora kwaanoti kupindura munyaya dzeZimbabwe kunoitwa nenyika dzekumadokero dzinosanganisira Britain neAmerica. Asi vanongorora zvematongerwo enyika vanoti vaMugabe vanofanirwa kuzvishora ivo nekuti ndivo vari kukonzeresa kuondomoka kwehupfumi hwenyika kuburikidza nekutonga nedemo kwaanoita. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo ndini Taura Ishara.